Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipezi. Saka wenyango uri mukuru weopozisheni, uri mukuru wedereal society, uri mukuru wamashoko seri kudai izvi lendi yaunengodishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi napresident.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba votaura nezvekupiwa purazi kwemutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora. Tichaziyawo nyaya yeZimbabwe yekuda kudzoka mugungano reCommonwealth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rapa nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change gumi neina mukana wekutongwa dzichibva kumba zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa kunyatsime dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa zvizere zvaitika kumatare.
Mutongi wedare repamusoro vamunamato Mutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega, uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare. VaMutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvarefadzai Mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muusungwa kare kare. Nhengo idzi dzange dzave nemazuva zana neanoraudzira dziri muusungwa.
Nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanwa kugara zvaitwa kudhara, saka haisi nyaya yekuti tingapembere zvakanyanya, uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Jobs Kala vachiri mujeri, Felix Biri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndiwe CCC ngaangopiwa bail pakutanga, zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri veCCC.
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC muzvare Blessing Ali, avo vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba, avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda. Zvichakadai, kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJobs Kala navaGodfrey Stole, uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravaStole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vaStole. Nekune rumwe rutivi, rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vaSkala vatongo vachibva kumba kwavo, vachiti pane zvachinja kubva vaSkala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaBhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu, vachiti Gweta Advocate Tavani Mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare.
Nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November dikiri mauya.
Chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikala nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa. Zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramagistrate nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare. Zvichakadai, mhuri yamuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi. Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeTriple C pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa. VaAli vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwavakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare Ali vawanikwa vakapondwa. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varoda kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndivo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba avo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kuti chiri vari kutaura nezvacho ndechii ndechii ichocho. Hurumende yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyange uri mukuru weopposition, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi, hurumende yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipiwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamunzira vapuwa hurumende napresident vasingatsozvikotsoropodziwo pachavo pakupuwa land yavakakura vari nyange iri zvayo yekumareserva or yekuma-A2 fund. Yese land yese munyika muno nezimbe yapresident.
Saka vaMonzora vapinda sei apa vaCharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda?
VaMonzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndichekuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuhwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi, nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe. Tisingatarisiri politics dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urere kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhondo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakareregera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva murume anonzi Welshman iyeri akapuhwa purazi nguva yandakapuhwawo ini. Ini ndaandiri kuZANU PF iye ari kuMDC asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii. Ivo vatangirai chaivo chaivo vanga vaine munda kunyazura, munda wanga warimwe wanga warimwa wevhu ranga riraprezide. Saka vanga vamuzani here naivedue vamwe vari kunze kwenyika atomboziva kuti politiki dzavo ndedzei. Hapane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF atomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kuti apo pane nyaya apo. Chakangoitika chete ndechekuti tichadzokera zvedu muhistori, pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vaCharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunda hanzi arwo, ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure, ndokubva varamba minda. Ivo vatamisa vari papa vakaramba minda, vakaramba matrakta avakapuhwa navagoni. Ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba ndozvavakataura ivo. Havana kubva kuti irisa rechi irisa renyika. Saka ipo zvinezvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga, ende ZANU ndeyekutsunga makore ese. chayatara yatara, right? Vana kuti zvabudirira. Vafita chimuramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda mumusangano zvatakaona vamwe vakaenda muhupoteri umu vanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba
vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika tomboti waenda kuhupoteri waakukumbira masanctions kunyika yako iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupa izira yekuti usanise
mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi mangwana tichibvunza vacharamba kuti mutemo unobvumidza here nyika kupa vamwonzora kana anenge ari mutungamiri wemapato anopikisa zvinhu zvakaita semotokari. Chikwata chesangano reCommonwealth icho chiri munyika kuzoongorora kuti Zimbabwe yodzorwa musangano iri here kana kuti kwete chiri kuenderera mberi nemisangano yacho uye nhasi chasanganawo nebato reZANU-PF nemamwe masangano. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri, asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vatavan Mulambo, avo vanogara kuChipinge East, ndemumwe ane muonero uyu.
Ivo chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvino tibatsira pamaelection etakatarisana nawo 2023 kuti even wakaitwa readmitted mucommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum iro raita hurukuro nechikwata ichi Dr Musa Kika vati vanotsigira kudzokera kweZimbabwe mucommonwealth. Asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa necommonwealth kuti tizadzikise zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe pekutanga ichizowithdrawa mucommonwealth haana kunyanya kuchinja takatarisa zviripo parizvino.
Dr Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yadziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata checommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bheo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo, asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde mucommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro. Zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu, dzinosanganisira zvikuru zvino zvokuita nesarudzo.
Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera.
Tichaissue a statement and I think media yese ichakopa kuti inzwe kuti position yedu yakamira sei.
Mukuru mubazi reZANU-PF rezvekuburiswa kwemashoko vachafadzwa mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvimwe zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano wecommonwealth kuti nyika idzorerwe, nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oroma, asi panyika dzose idzi kune shanu chete dzinosanganisira nyika yeBritain yakatiisira zvirango zvoupfumbi neAustralia neCanada neNew Zealand idzo dzinenge dziri kugununguna kuti Zimbabwe isadzokere mucommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vabeke Zela Gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda. Pane ma students edu anenge akupinda mucommonwealth scholarships plazi mamakets anenge aripo anenge Zimbabwe inenge yakwanisa kupinda mamakets ari mucommonwealth.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika varobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yava Mugabe, vamunangagwa vakaisa chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti Commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Klinika yekanzuro iri mumusha wembare Edith Opperman inonzi yave diki zvakanyanya pachitarisiswa uwandu hwevanhu vanobatsirwa panzvimbo iyi. Kanzuri yavimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya, vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuro vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuro zviri pedyo neklinika iyi zvekata nepadget house.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite neclinic anova iwo anonzi Carter House nepageant house. Makurukota anotonga kanzuro vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo aconvertwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa izvi zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuro.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuro. Akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuro zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuro kumusha weHopley, Waterfalls, Hatfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru onzero tinoda tuite musha mukuru, it's a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mubari, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanofuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyoyi yemateneti ndiyo yega takatarisa mumbare mwese muno, saka vese vanenge vakakomberedza vanouya pano. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Patara chino chino pamwedzi chaipo tinoona about 4,000. Pazuva tingangoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanovasa chigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avaMafume kuvandudza kirinika iyi.
Arwa nameya zvekuti Carter House nepaget kuti zvive part of the clinic. That's it. Ndozvo zvatakatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugaro wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Pesi yadiki kumateneti chakuchakwaivhi kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka tinenge takatsikinyidzana ikoko. Vanhu vari kubara vakawandisa, saka matoilets chavo kumabathing rooms acho haasisiri klina kuti tigezere momo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti shuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvinokwanisika kumisa hondo pakati penyika yavo neRussia Kana nyika dzose dzambomira kurwisana uye Russia yadzosera Ukraine matunhu ose nyika iyi ayakapamba. VaZelensky vataura mashoko aya padande mutande kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuIndonesia. Mauto eUkraine akatora guta rakakosha zvikuru renyika iyi reKherson rainge rapambwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kutorwa kweguta iri neUkraine kwakakosha zvikuru muhondo iyi. VaZelensky vakashanyira guta iri nezuro. Muzinda weWhite House watiwo mukuru mubazi revasori muAmerica vaBill Benz vaitawo musangano nemukuru wevasori muRussia vaSergei Naryshkin vakayambira kuti vasashandise zvombo zvine muchatura wenuclear. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi kumabvazuva kweDRC pakati pemauto ehurumende nevechikwata chakaipandukira cheM23 mudunhu reNorth Kivu. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere kana kuti 188,000 vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Sekuvimbisa kwarakaita svondo rapera kuti raizodira pamusika mapeni egoridhe emoso watunya ane mutengo wepasi uye uremu hwepasi pasi hwe 1/10 ounce anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti mapeni aya ave kuwanikwa kumabhanga kuHomelink pamwe nezvitoro zveOrex kutanga nhasi. Izvo zvinotevera kutengeswa kwemapeni egoridhe makuru kutanga muna chikunguru wegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanoona kuuya kwemapeni madiki-diki aya kuchipawo mukana kune veruzhinji vekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nemapeni aya.
I think idano rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magotcoins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munoziva yemidonzvo rehurumende uye wodonzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller goldcoins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magoldcoins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Uko mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai Mangoma vanoti urongwa uhu hwakanaka chose kana hwakaitwa zvakajeka, asi veruzhinji vanotya kuhutambira vakafunga zvakamboitika pashure apo hurumende yakaisa zvirongwa zvakatsvaira nekurovesa mari dzavo.
Urongwa hwakaita sehuhwo, all things being equal, pasina zvinhu zvakamboitika kumashure uko, urongwa hunenge hwakanaka. And tinozviziva kuti varipo vanokwanisa kunge vachida kubhenefitawo muzvirongwa zvakaita seichochi chichaunzwa neRBZ vari muinformal sector, mavenda. But sezvandambotaura kuti chinoita kuti vanhu vazotya zvirongwa zvakaita sezvizvi inauye zvinenge zvakamboitika kare. Ndofunga munotondera zvakaitika muna 2008 vanhu pavakazongoluza mari dzavo zvisina tsarukano. Mazhinji vemamembers edu anenge vachityawo kudzokorodzeka kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka inenge ingori kurudziro yedu kuMinistry of Finance neveRBZ kumeka shuwa kuti mari idzi dzakaprotektwa, vanhu havazochemi machemero atakaita 2008.
Asi munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamyarira vanoti sevashandi vanotarisira kuti upfumi hwenyika hunovakwa pamwe nekudzikamiswa nezvigadzirwa zvinobva kumakambani emunyika kwete kuburikidza nezvirongwa zvakanangana nekudzimura rimi remoto nguva iyoyo chete.
Isu sevashandi tinenge tichitarisira kuti ikonomi yedu inoresponda kubva kuproduction yatinoproducer as workers, because tisu tinoisa mashoulders on the wheels. Saka tinenge tichida kuti kana ikonomi ichiresponda, store of value yecurrency yatinotambira inenge ichibva muproduction, ndo zvatinotarisira. Izvi zvekuda kuita firefighting yekuti mari yemushandi igowanikwa ichirestorewa value yayo outside productivity, izvozvo hazvitipe rakajeka rakanaka ramangwana, nekuti tinoona kuti tafamba-famba pamberi apa unozvika zvonzi zvinhu zvezve hazvichashanda.
Hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mapeni aya atambirwa sei neveruzhinji. Asi bhanga guru renyika rakavimbisa kare kuti urongwa hwemapeni egoridhe uhu hauna hwaunosiya shure uye huchasvika nzvimbo dzose dzenyika. RBZ inoti kutenga mapeni ndeimwe nzira yekudyara nayo mari yakanangana nemunhu wese.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Totarisa nyaya yeWorld Cup tine hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDoha muQatar vaAtwell Manyenga vana.
Doha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndiri kuona kune yandingati muchirungu excitement, vanhu vakagadzirira. Inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yeMiddle East, saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika? Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
VekuAfrica handisati ndavaona, asi ndirikuona ndechekuti muAfrica macho munewo wakawanda vanoshandira mumwe. Vanosanganisira wekuGhana, ndakasangana nemumwe wekuGhana wandakangoonawo anotogarawo muno mumhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana nevaibva kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco. Vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno. Saka ndofunga ndozvine advantage yandikatiwo in upper end Africa kuti vamwe vacho vanogoshanda muno. Saka zviri nyore kuzowana muno supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu, I think ichanakidza nekuti gore rino hapana atingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany yenge iri shasha, Brazil yaisikana neushasha neArgentina. Ndiona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei zvikuru kunana South America kusingatarisi munhu wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico inenge iriko iri kutamba ikoko nanaArgentina, Brazil. Iko kune nyika dzakati wandei naSouth America vatambi vacho vanozozikanwa zvakanyanya vamwe vacho vari muPremier League. Vanotamba zvakanyanya zvikuru. Saka ndikona kunge chatinakidzi achishayikwa kunzi angaite heaven day. Tichionawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanotamba zvikuru, German, Portugal zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare mutatsa wetimu yakaita sana Senegal naGhana. Muchiona kuti vatambi vazhinji vanongovari vanotambira kunze kweAfrica. Saka think vanhu vakawanda vachatambira pakanyanyisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo. Kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa, asi kana zuva kuda kudoka kune kwanani iko naizvo matemperatures aanana kuma 20 something kune kwanani. Asi chimwe chinhu takangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo este ane maair condition, saka vatambi hazviwanetsi nekuti kune kutoneka mweya unotonherera chaiwo chaiwo. Unotoona mustadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongochipuridza vatambi nepakatara. Saka ndoronge zvinonzizi rakanyanya nakadaiziro. Izvi zvakare chakagonawo ndechekuti tambi zhinji haisi kutambwa mastadium, vakaisa kumuri kwakutonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.
Vatu Manyenga vana, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda kumakwikwi eWorld Cup 2022 kuQatar, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chelive talk chatinotaura nevechidiki apo tiri kutarisa makore mashano kubva papidiguru hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe uye tichabatanidzawo nekuburitswa kwenhengo dzeTCCC muhusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.